Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, mbudzi 10, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti, hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya tafambira pano patownhouse, ndekuti tauya kuzogunun'una neuori huri kuitwa, watanzwa huri kunyorwa mumapepa, wekuti mari hatisi kuziva kuti dziri kufamba sei.
Vagari vemuHarare voratidzira pamahofisi ekanzuru patownhouse nhasi vachiti havasi kufara nenyaya dzeuori. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu rokurudzira kushandiswa kwenjanji mukutakurwa kwezvinhu kuti zvinhu mimigwagwa zvingowo zvichifamba zvakanaka. Upenyu hwoomera vagari vemuchinhoi zvekuti vakawanda vavo vave kurarama nekutenga kana kutengesa zvinhu zvekudya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vemuHarare nhasi varatidzira pamahofisi ekanzuru yeguta iri vachiti havasi kufara neuori hwavanoti huri kuitwa mukanzuru iyi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemuHarare vasvika pamahofisi ekanzuru patownhouse zuva roro vanhongonya vachiimba vachiti havasi kufara neuori hwavanoti hwapfunya chisero mukanzuro yeHarare. Varatidziri ava vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvichitsoropodza nyaya yeuori pamwe nekusatakurwa kwemarara munzvimbo zhinji dzeguta iri. Mumwe wavanga vachitungamira kuratidzira uku vaGeorge Makoni, avo vanoshanda nesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe, vaudza meya weHarare vaBernard Manyenyeni kuti havasi kufara nenyaya dzeuori dzavanoti dzanyanya mukanzuro yeguta.
Nyaya tafambira pano patownhouse, ndekuti tauya kuzogunun'una neuori huri kuitwa, watanzwa huri kunyorwa mumapepa, wekuti mari hatisi kuziva kuti dziri kufamba sei. Pane mari dzakawanda dzinosvika 6,000 dziri kupiwa vanhu kuti vaende kumaholiday. Pane mari dziri kunzi dzeschool fees, kwozoti top management vari kupiwa mari yakawandisa, asi service delivery isiri kufamba zvakanaka. Mvura hakuna, marara haasi kutakurwa, migwagwa haina kumira zvakanaka, asi mari yakawanda iri kupiwa kuvakuru vakuru vakaita saana Josephine Uwe. Saka sevagari tiri kutaura kuti izvozvo hatisi kuzvida, zvinhu ngazvigadziriswe ti zvakanaka. Kana munhu atadza kuita zvakanaka ngaangoteera vamahati meya. Ndiyo nyaya dzatiri kutaura idzodzo kuti zvinhu ngazvigadziriswe.
Mumwe wevaratidziri ava vaDanford Ngadziwore, avo vanoshanda nesangano rehashtag tajamuka, vatiwo havasi kufara nemari dziri kupiwa vakuru vakuru mukanzuru kana kuti maallowances.
Panapa kune masendas mawiri ekanzuru, one iri kuGenview panonzi patariro senda, neimwe iri kuGenview futi south panonzi pafarmhouse. Kanzuru iri kutengesa mvura ne20 cents pabucket iri bohoja. Asi takabvunza isu kuti hwai takabvunza isu hwai vari kutengesa mvura 20 cents pa bucket, zvikanzi isusu ibohota imari yekubhadhara magetsi. Saka tiri kuti isusu kanzuri ingashahere $50 kuti ipambe jenareta rekuti ipambe mvura iye chikwanisa kwacho kuti ichiwana mari yekuti munhu aende kuholiday. Zvinoita ino komedi. Apa zvinezvi? Tiri kuti izuzu Josephine Nube Nezen Time Management ngavatema hasi. Nyaho mberi pano asi negotiation. Citizen Forum CTZ takaenda kuzaki tikanyora tsamba yedu. Tsamba yedu is very clear. Tiri kuda kuti zaki iongororwe pano. Vanhu vasumbanise. Nezaki yakarisponda ikatizo for the next few days. Vakarisponda. Vanhu vafanira kuti kutere. Semarezi zvakasima resident zvakare. Tiri kuti isusu tiri kuenda tikutuma munhu akumirira organization kuenda pasendra koita formal complaint kundoripota kuti semarezi takadini takabirwa.
Meya vasati vapindura, mapurisa anorwisa mvonga mupopoto, abva asvika ndokudzinga varatidziri ava paTown House. Paitika izvi, mapurisa abva asunga vamakoni, ndokuenda navo meya akasara asina kutaura naye pavaratidziri ava. Zvichakadai, vamanyenyeni vaudza Studio 7 kuti nyaya dzehuori inyaya dzagara dzirimo mukanzuru, asi vari kuedza nepavanogona napo kudzipedza.
Hatina kusarudzwa kuya zvoita huori. Hatina kusarudzwa kuya kuzo supervisor huori watinotungamirira. Hatina kusarudzwa kuya kutsigira huori unoitwa nenyangwe nevagari. Guta nderedu vese, kanzuru nderedu ngerenyu mese, chatikuedza kuita ndechekuti ngazvifambe zviri pachena, hapange paine chakavandika. Kutaura kwatiri kuita izvozvi ndiri pakadiri munyuzipepa ranhasi, ndiri kunzi ndakaita huori. Hapana chandakaita huori, ndinongokupai tsamba 1 yakabva kuna minister, ndiri kushandiswa nemacouncillors ese munyika ino. Hapana huori wakaitwa na meya manyenyeni nenyaya yemastens. Zvatinazvo ndozvatakapuwa neministri.
Panyaya yemari dzemaallowance dzinonzi dziri kupiwa vamwe vakuru vakuru mukanzuru, vamanyenyeni vakurudzira kuti paunzwe makambani asingadyidzane nekanzuru kuti azoferefeta nyaya iyi.
Tirikuedza kuti pacho pari kunyanya kunongedzerwa huori ndopakafanira kuchekeswa.
Kunyanya yemasalari iye zvino tiri kuedza kushanda neyekuti masalari evashandi vepanapa ngaaregedzwe kushandiwa kana kuwekwa panapa. Ngaapuwe kuve kunze vatiprosesere masalari iwayo. Pane makambani anomhanya nebasa rekugadzira masalari vachibhadhara. Ndivo varifunga kuti vangape vimbiso nekuchenura nyaya iyi zvachose kuti vanhu vazive kuti pei dzevashandi vekanzuru kubvira mukuru kusvika kumudiki dziri kushandwa nevanhu vakamirira izvozvo. Ndo chete mukano watingape kuvagari wekuti vaone kuti kwete hatisi kutsigira kuvigwa kwemasalari, hatisi kutsigira kubhadharwa kwemari yakadarika mwero. Tikapa maprofessional vanomanaja masalaries ungave mukana wokuchenura nyaya iyi once and for all.
Panyaya yemarara, vamanyenyeni vakurudzira kuti hurumende gadzirise zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi, vachiti marara mazhinji ari kuiswa nevanhu vanotengesera mumigwagwa kana nguva dzebasa dzadarika, vachiti vanhu ava vari kuedzawo kutsvaga kuraramisa mhuri dzavo. Vakurudzira veruzhinji kuti vasarambe vachingorasira marara pese pese kuitira kuti guta rigare rakashambidzika.
Tinotenda Thomas Chiripasi. Zvichakadaro vanonzi zvino zvichakadaro vamakoni vanzi vambosungwa vanonzi vazosunungurwa mushure mekubhadhariswa mari yekuita zveundururani inoita madhora 10. Vamakoni vapomerwa mhosva yekuita musarinya pavanhu kana kuti criminal nuisance sezviri pasi pechikamu 42 2A 2 chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act chapter 923. Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObey Shava ndivo vanga vakamirira vamakoni. Sangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association iro rinomirira vanobata mabasa emaoko rinoti zviri nyore kuti Zimbabwe idzike mutemo wezvemabhizimisi unobatsira vanobata mabasa emaoko sezvakakurudzirwa nesangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO muna 2015 ndokunge hurumende yakazvipira kuita nhaurirano idzi. Vanoita mabasa emaoko ava vanobatsirawo mukuumbwa kweupfumi hwenyika. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nesangano revatori musangano waitwa muHarare nhasi. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
VaWisbon Malaya, munyori mukuru musangano rezichiya, vanoti Zimbabwe yakabvumirana nedzimwe nyika kukurudziro yeInternational Labour Organization ILO 204 muna 2015 kuti mashandiro evanhu vanobata mabasa emaoko anofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti vabatsire mukuvaka nyika. Sangano reILO rinoti nyika dzakatora matanho aya zvinobatsira kuti vanhu vashande mabasa nepundutso, huye achiita kuti vanhu vararame zvakanaka, kuvandudzwa kweupfumi, kuchengetedzwa kwevashandi, kuchengetedzwa kwekodzero, pamwe chete nekuwanisa ruzhinji mikana yekushanda. Munyika yeZimbabwe, vanhu vazhinji vari kubata mabasa emaoko, huye vanhu vashoma-shoma ndo vachiri kushandira makambani. VaMalaya vanoti kushandura kuti vanobata mabasa emaoko avabatsire mukuumba upfumi hwenyika zvinoda kuti hurumende ishande pamwe chete nevanobata mabasa emaoko vacho.
Ende tinotenda kuti muZimbabwe kana hutungamiri hwenyika yedu ukatora vose vemapoka vanoita mabasa emaoko togara pasi kukurukura nezvekuti recommendation ive inobudirira inonza pundutso munyika, inotipa maresults akanaka munyika yeZimbabwe. Nekuti chayakanakira iri kutaurawo nyaya yesocial protection, iri kutaurawo nyaya yekodzero dzevanhu vemabasa emaoko, iri kutaurawo nyaya yebudiriro yenyika, iri kutaurawo nyaya yevanhu vemabasa emaoko kuti vavewo vanobvisawo mugoyo inobatsira kune yatinoti tax. Asi zvazvinoda vanhu vanofanira kuungana pamwe chete vokurukura pamwe chete zvinotwidza kubudirira munyika.
Imwe nhengo yesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaElijah Mutemeri vatsigirawo vakati mushandira pamwe pakati pehurumende nevanobatsa mabasa emaoko akakosha, huye mabasa avanofanirwa kuonekwawo seakakosha. VaMutemeri vasvora hurumende vachiti pari zvino chidikwa-dikwa chaiwo mushanduko iyi inyaya yekuti iwane mutero kubva kune vanobatsa mabasa emaoko. Vati nyaya yemutero handiyo yakanyanyokosha.
Tine zvatinogona kuita tega tisina hurumende zvinoita kuti tigone kugadzirisa, kwoita zvatisingagoni kuita kana hurumende isipo. Zvinoda kuti hurumende ivepo kuti zviitike. Kana tikabatana navo zvinofamba, kana tikasabatana navo zviro kwazvo hapana chinobuda. Asi ndinoda kuti ndirambe ndichidzokorora panyaya yekuti zvinodiwa nehurumende iye zvino ndezvekuti vatore matex mitero kubva kuvanhu vose kuti iyo hurumende iite mari, nokuti haina mari. Saka isusu chatinoti kutransforma hakusi kutorwa kwamatex, asi kuitwa kuti isusu zvatinoita zvese zvione kuti tigone kupindawo mumabhengi zvinoita vamwe, tigone kuita zvose zvinoitika, tipinde muzvitoro tichitengawo matengerwo anoitwa, tichionekwa sevagari vemunyika. Saka hurumende ikabvisa nyaya yekuda matex asi ikatarisa kuti tiri vanhu vari kuda kuita mabhizimisi, zvinhu zvedu zvinofamba.
Mutungamiriri wezichiya amai Lawrence Banda vaudza Studio 7 kuti mapato ezvematongerwo enyika akaita mwoyo unoda, huye kuremekedza kodzero dzeruzhinji, zviri nyore kuti Zimbabwe izadzikise chiga cheILO ichi.
Kukaita political will nekucherechedza kodzero dzevanhu kwakajeka muutungamiri hwedu, nekuti zvimwe zvakanyorwa muILO recommendation 4 hazvibodi kana mari inobva kuhurumende. Kungoda kuchinja attitude, kugoda kuita ka respect, keku respecta vanhu vanoshanda vasiri employed, keku respecta kodzero dzevashandi kuti vashandi vachangofaiwa pasina system yekuti vari protected, kuko respecta kuti vashandiwo vari kuzvishandira vari vega vari kuda chinonzi social protection.
Amai Sibanda vati kunyange hazvo hurumende ichigaro shoropodza vanobata mabasa emaoko awa sevanhu vasingadi kubhadhara mitero, vati nhengo dzavo dzinobatirwa mitero zvakapfuurikidza.
So inini ndakatarisa recommendation 204 inoshanda kwazvo ikange taita vatungamiri vakakwana vasina udyire, nekuti iko zvino tikatarisa vatungamiri vanomhanyira kuti tax vanoti by informal economy workers ba evaders in tax, but instead by informal economy workers vanhu vanozvishandira vanotekswa kakawanda, vanotekswa vachitenga kuwholesale vozotekswa kana vakuita it's a form of tax kuti kana vakuda kutengesa city council inenge ichiita dollar a day or $2 a day.
Sangano irashoropodzawo hurumende nekuda kuisa mari yemabond notes. Vakati vose sangano havadi kushandisa mari yavari kupa zita remadunhurirwa rekuti bond paper. Sangano irakurudzira hurumende kuti isati yaunza mabond notes itange yaudza zvizvarwa zveZimbabwe matanho achatorwa kana vanhu vakarasikirwa nemari dzavo. Sangano iri rinoti richiri kuyeuka zvakadzama kurasikirwa kwakaitwa vanhu nemari dzavo Zimbabwe payakatanga kushandisa mari dzekunze muna 2009, richiti izvi zvikadzokorodzeka, hurumende inofanirwa kusara nechitsvambe chekudzorera vanhu mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vanoti kushandiswa kwenjanji mukutakura zvinhu kunofanira kuve kwakaenzana nekushandiswa kunoitwa migwagwa kuitira kuti njanji nekambani yehurumende National Railways of Zimbabwe zvisasvika pakuparara uyewo migwagwa mikuru yemunyika isakuvare nekuda kwekuva nemotokari huru kana marori akawanda anotakura zvinhu zvinorema. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
So what is Kondo looking down? So who had a way looking down? What would you look at them? Oh, Hanana, Hanana!
Pakaita mufaro mukuru mukupera kwesvondo rapera pachiteshi cherailway muguta reBulawayo, apo vagumba vakakumikidza zviri pamutemo ngoro dzezvitima 31 dzekambani yeNational Railways of Zimbabwe. Vagumbo vanoti kunyange hazvo kambani yeNRZ yakatarisana nematambudziko akatarisana nemamwe makambani ehurumende akafanana nekushaya mari yakakwana yekuvandudza mashandiro awo, bazi ravo riri kuedzana neparinogona napo kuti rimutsidzire kambani iyi. Vagumbo vanoti bazi ravo haringade kuti rise mutemo unomanikidza vemabhizimisi kana indastri kuti vashandise njanji pakutakura zvinhu zvinorema, asi vanoti vanotarisira kuti vanhu vaone kuti kuita izvi ndiko kwakakodzera sezvo kunyanya kushandisa migwagwa kuchikonzera kuti migwagwa iyi ikurumidze kuparara uye kuchiwedzera tsaona dzemumigwagwa.
Haungati mwana wangu regera kudya sadza remhunga pasina reparicha kana kuti rewhite maize. Handiti saka ndiri kuti iko zvino moral suasion. Shandisai pfungwa dzenyu kuona kuti panenge pachikwanisa kutakura zvine railways, hatitakurai neRailways tireke kuuraya migwagwa. Nekuti tichauraya migwagwa tichitaa futi National Railways ichaya basa painokwanisa kutibatsira. Saka I have said kana ndikaona kuti zvinenge zvaakunetsa ndo patinozoenda kunoita legislature.
Pakambove nemutauro wekuti hurumende yaizaya nyaya yekuisa mutemo unorambidza kufamba kwakanyanya mumigwagwa yemunyika kwemarori anozivikanwawo achinzi magonyeti, ayo ave kunyanya kushandiswa pari zvino pakutakura zvinhu zvinorema. Asi vaElias Mudzuri vanove nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekutakurwa kwezvinhu avo vaive varipo pachiitiko ichi vakaudza Studio 7 kuti hazvibatsire kuve nemitemo inorambidza vanhu zvekuita nekuti mitemo iyi inogona kuchorwa kana ipi nguva.
Mitemo haifani kuwandisa, mitemo ngaive yekubatsira kuti zvinhu zvifambe. Vanhu vachizwa kuti ndakuita ichi ndikadai ndinokuvara pakati ndikadai ndokuvara pasina mutemo unomanikidza. Ingangova pfungwa yevamwe kuti kumanikidza pati kumanikidza kunozocreata kunozosakisa inonzi black market. Zvinhu zvezvo zvaitwa zvichitsotsi.
Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vakati ngoro dzezvitima dzeNRZ idzi dzauya panguva yakanaka apo nhengo dzesangano ravo dziri mushishi rekuunza chibage negorosi munyika. Vasimba neutamudarikwa vanove nhengo yeparamende yeuzumba variwo mukuru weNatural Stone Company vakarumbidzawo chiitiko ichi vakati iwo nevamwe vemabhizimisi vakazvipira kushandisa kambani yeNRZ pakutakura zvinhu.
takazvipira kuapa basa zvakanyanyisa nekuti munonyatsoziva kuti kana chinhu wachiloda muchitima chinosvika hapana zvokunzi pazodii kuri kunaya bridge razodai zvakare migwagwa yedu inoita nani tikabvisa motikari dzakawanda mumugwagwa tichipa basa kurailways mugwagwa medu munoita nani vanhu varofamba nemotikari rofamba vakasununguka zvakave zvakanaka.
Ngoro idzi dzakagadzirwa nekambani yekuChina yeChina Railway Rolling Stock Corporation nemari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru zvipfumbamwe. Mukuru weNRZ vaLouis Mkwada vakabuda pachena kuti ngoro nemisoro yezvitima zvekambani yavo zvakwegura vakati akandeke kutanga mukati memakore makumi maviri nemashanu kambani yeNRZ ichikwanisa kutenga midziyo yakadai uye vakatiwo chiitiko ichimucherechedzo wekumutsiridzwa kwekambani iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Vagari vemuchinoi vanoti upenyu huri kuramba uchivaomera uye vakawanda vavo vave kurarama nekutengesa kana nekutenga kana kutenga hupfu, mafuta kana usavi hunokwana musi mumwe chete chete. Mutori wedu nhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Pamusana pekuda kwenhamo yapfunya chisero mudzimba dzakawanda, vazhinji havachakwanisa kutenga zvekudya zvinokwana mhuri panguva imwe chete. Vakawanda vave kutenga zvekudya zvinokwana kudya musi mumwe chete zvinozivikanwa nezita rekuti tutsaona. Kana huri hupfu hunenge huri muzvigaba zviduku zvakasiyana siyana kubva pa 500 grams, 1 kilogram kana 2 kilograms. Mafuta anotengeswa mumabhodhoro madiki kubva pa 100 milliliters kusvika pa 500 milliliters. Izvave kuita kuti vakawanda vaite bhizinisi rekutengesa zvekudya mudzimba nemumigwagwa. VaBernard Kaseke ava vanogadzira shangu vari pamba pavo vanoti vanotengesa zvekudya izvo zviri kuvararamisa. VaKaseke vanoti vanotengesera pamba sezvo vasingakwanise kubhadhara rendi iyo vanoti inodhura.
Akatsvaga kuda kuraramawo nezvinhu zvinge zviri nani, saka ndipakuti aitiropai woitira pamba paitira kuti nenyee marenzi eti zvinhu zvaizvi zvakaoma, saka kaono kamari kake kashoma nani kuti bhira ndigare upa rodhi panisingabhadhari rendi ndikwanise kudi ndiraramise umhuri sezvinhu zvaizvi zvakaoma kudai.
Muzvari Janet Marongwe vanotengesa zvekudya kuti vawane kurarama asi vanoti mari yavanowana ishoma zvekuti vari kutadza kubhadhara pekugara. Amai Tembiso Moyo ava vanotengesa zvekudya kuvana vechikoro cheNemakonde vanoti zvakavanakira nekuti havabhadhare pekutengesera. Amai Moyo vanoti madhora makumi matanhatu emudyandigera anopiwa murume wavo mashoma uye mari iyi haisi kuuya nenguva.
Zvaoma, kuna mabasa plus vana vedu vacho vakapedza zvikora havana mabasa, vagere mudzimba, varume vedu vari kupuhwa mapenjeni, penjeni yacho vakuenda kupenyu mari yachakura. Isu zvinhu zvatomera, saka tichirarama nokutengesa zvatinoita kudai.
Jafet Mutandarika, mwana wechikoro wepane Makonde, anoti zvinhu zviri kuomera vabereki zvekuti havachapiwa mari yekutenga zvekudya kuchikoro sezvavaimboita nguva yakare. Muzvari Maronge vanoti havatarisire kunaka kwezvinhu munguva pfupi inotevera sezvo makambani akawanda akavhara.
Kuti zvinhu zvitirerukire ndanzvi dai vangava ti maindastri mamwe akavharwa aya avhurwawo pamwe varume edu aivanawo mabasa itoko vanorima vachinyatsorima nemazvo kuitira kuti zvinhu maprodusa acho anobuda mumunda machanga anevhariwa.
Kanzuro yeChinhoyi inoti iri kunzwira tsitsi vagari vayo nekuda kwekuoma kweupenyu. Vachitura bhajeti reguta mwedzi wapera, kanzura Ignatius Zvigadza vakati kanzuro yavo ichabvumira vanhu kutengesa chero vachibhadhara mari inoita 50 cents pazuva. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunhepfenyu revanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Thank you.
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hazvina kujeka kuti vachangosarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachadyidzana sei nenyika dzemuAfrica. Vakuru vakuru vehurumende yeRussia vanoti vatambira kusarudzwa kwavaDonald Trump uye vanovimba kuti vachakwanisa kudyidzana neAmerica zvakanaka. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nhasi vari kusangana nemutungamiri wenyika yeAmerica parizvino vaBarack Obama kumuzinda weWhite House muWashington DC. VaObama vaitsigira amai Clinton vebato ravo remaDemocrats. Asi semutemo wemuAmerica, vaObama vanosangana navaTrump kuti vaone kuti vaTrump vanozofambisa sei nyika kana vaObama vasiya chigaro ichi musi wa20 ndira. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaKindness Paradza vebato reZANUPF uye vaObert Gutu vebato reMDCT. Totanga nekunzwa kubva kuna vaGutu kuti Zimbabwe ingadzidzei pane zviri kuitika kuAmerica.
Muno muZimbabwe isu hatisati tambroziva mumwe president kubva kusiya kwavaMugabe. Vanga vari prime minister 1980, vamwe tichiri kusekondari jaiko tichiri zvikomana zvidoko. Iye manje misoro yochena. Hatisati tamboziva inonzi peaceful transition. Vakawina maelection muna machi 2018 MDC ya baba Morgan Tsvangirai. Ndo pakaita bongozozo rinozikana nenyika yose. Vanhu vakapondwa, vakaurawa, vakadzi vakabhinywa, misha ikapiswa. Vezanu vakatungamirirwa nababa Mugabe vachiramba kubva panyanga.
Vaparadza pinda itinzwa.
Dambudziko riripo nevakomana veMDC nderekuti kuAmerica vane mutemo wavo wekuti kana kwapera makore uchingori pachinzvimbo cheupurezidendi makore 8 uripo, hauchakwidza futi. Zvino muno bumbiro redu rakabvumwa naivo vana vaGutu ava nderekuti iye zvino tichiripo kusvikira kuti tozotanga yematemu limit, yatingati matemu limit kuchirungu, zvino haisati yasvika iyoyo. Saka zvavari kutaura ava zvekuti vaMugabe chiichii kubva 1980 ichokwadi. VaMugabe kubvira 1980 vakanga varipo vari prime minister ndokuzoita president, nekuti vanodiwa nesu muno muZimbabwe. Ende vaMugabe ndo
vakambopinda.
Ende vaMugabe ndo isu sezaayo vanombotimirira. Isu sezaNUPF tichaenda navo muna 2018 towina futi election.
Blessing ndingambopindawo ndipindure hama yangu Paradza.
Pinda itinzwa.
Honorable Paradza ari kurashika pakuti isu tiri kuti kuchinjana masimba kuri kuitika kuAmerica uko kuno mucherechedzo wokuti kana maelection akaitwa pachena zvisiri zvoryire ryire zvokubira, hazvinetsi kuti munhu anenge aruza anoti vedwe ini ndaruza. Takatoona isu Secretary Clinton vachikorokotedza President elect Donald Trump nezuro. Tinoziva kuti 2013 pakaitwa nikuvhu. Kana iye hama yangu honorable Paradza ndomuka akatoshamisika kuri kwake uko akahwina sei. Saka tiri kuti ngati zivei
hama yangu kuti maileya.
Aiwa
handiramubvumire
kindness
kuti
kindness
handiramubvumire kuti ataure zvemajepo izvo.
Ndipo mukana kindness nditaure ndibwerekete. Saka ini ndiri kuti kana munhu achinge aryiwa zviri fair hazvinetsi kuti abvume kuti ndaryiwa.
Wapiwa time chirega nditaurewo wataura ndazvinzwa. Dambudziko riripo nderekuti iye zvino Trump ahwina kuAmerica uko handiti, asi iye zvino kwakaita mademonstration kuAmerica ikoko uko nevanhu vemaDemocrats vaClinton vachitsutsumwa kuti uya ahwina sei, ahwina sei. Vamwe ndanga ndichiona pasocial media vachipenya matv yavo isi. Saka angatirege kuchema nezva2008.
Ndipi ndikupindura ipapo. Tatinoramba kubirwa tose tinoziva kuti maelection omuno muZimbabwe haitwi nejekerere.
Vaparadza, peta ye nyichirongwa chedu, munoona sei kuchidzana kweZimbabwe ne America kana vaTrump vapinda panyanga kudai?
Isu tinoti kana vaTrump vachida kutisenze nawo zvakanaka tinosenza nawo zvakanaka seZimbabwe. Isu kana vachida kutevedzera zvanga zvichitwa naObama, tinongovaregera vakadaro.
Tinotenda vaGutu navaparadza vatereri tavatasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakanganwa kuti paLive Talk tichataura nezvesarudzo dzemuAmerica achitarisa madzimai amai Clinton naamai Melania Trump. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindevere, ndini Blessing Zulu.
Sokuisikati sendava kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku studio 7 ngolesine mhla ka 11 lwezi 2016 ngu Chris Gande. Endaveni zethu lamhlanje, inkulungwane zezizalwane zeMelika ziyangena ezidaladeni zitshengisela zisola ukukhethwa kukamnumzana Donald Trump ukuba ngumongameli. Idale leSouth Africa livotile ukuba kuxotshwe umongameli Jacob Zuma esikhundleni kodwa kwehlula.
Omunye nomunye umuntu unolungelo lokuthi alalelwe enkantolo, icala lakhe lilalelwe phambi kokuthi agwetshwe. Wonke umuntu umsulwa.
Abazali abatshengisela besola umphathisikolo wesikolo seLamuli Secondary School eLupane ukuthi kazi ukukhuluma ulimi lwabantu babo batholakale bengelacala emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Imizamo yamabandla aphikisayo kwele South Africa yokwethula umongameli Zuma esihlalweni yehlule lamhlanje ekhethweni olwenziwe ngamalunga edalela eParliamente. Ibandla leDemocratic Alliance lethule ukuthi amalunga eParliamente evotele ukuthi umnumzana Zuma ngeke esathenjwa ukuthi aqhubeke engumongameli, kodwa amalunga eANC asekela umnumzana Zuma anqoba kulolo khetho. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekutshelwana qatha kunxoxo mpikiswana yokuthi amalunga eParliamente aselalo yini ithemba lokuthi umongameli Zuma aqhubeke ebusa kumbe hatshi. Ibandla eliphikisayo leDemocratic Alliance, DA, belisidlamalahle likhuthaza amalunga edale leParliamente ebandla elibusayo eleANC ukuthi asekele ukwethulwa kukamongameli Zuma esihlalweni. Umkhokeli we-DA umnumzana Musi Maimane utshela amalunga edale leParliamente ukuthi sekuyingozi enkulu ukuthi umongameli Zuma aqhubeke ebusa xa kukhangelwa amacala enkohlakalo okucatshangelwa ukuthi wawenza lamaphutha awenzayo ekulawuleni ilizwe. Amanye amabandla aphikisayo lawo abeme ngamazwane esithi umnumzana Zuma akehliswe esihlalweni. Okhokeli ibandla le-United Democratic Movement umnumzana Bantu Holomisa ukubeke wacaca ukuthi umongameli Zuma akusafanelanga abe ngumongameli.
Uyahamba uZuma, niyathanda nithande.
Kodwa kamalunga e-ANC abeme mpo enganyikinyeki esithi akayindawo umongameli Zuma. Ilunga le-ANC unkosikazi Nomvula Mokonyane utshaye phansi ngentonga esithi balokhu belethemba ebukhokhelini bukaZuma. Uthe akuqondanga ukuthi kuthiwe uZuma olwamacala khona kungakabi lo mthethwandaba osumthole elecala.
Omunye nomunye umuntu unolungelo lokuthi alalelwe enkantolo, icala lakhe lilalelwe phambi kokuthi agwetshwe. Wonke umuntu umsulwa.
Ngemva kwenkulumo kube yisikhathi sokuvota phezu kwalolu daba, impumela yalolu khetho idanisa amabandla aphikisayo, kanti kube yintokozo kwabebandla le-ANC. amalunga alikhulu lamachuma amabili lesithupha 126 avotele ukuthi uZuma ehliswe esihlalweni, angamakhulu amabili lechumi lane 214 asekela ukuthi aqhubeke, kwathi abanye bekela kuvota. Abamabandla aphikisayo bona bathi sebesipha ingqobe kuZulu kwele South Africa jikelele ukuthi ajezise ngokugcweleyo ibandla le-ANC ngesikhathi sokhetho lwezwe lonke ngo-2019. Bele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abazali abatshengisela besola umphathisikolo wesikolo seMlamuli Secondary School eLupane ukuthi kazi ukukhuluma ulimi lwabantu babo batholakale bengelacala emthethwandaba weLupane lamhlanje. Unompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabazali ephathisa isikolo eya School Development Committee eMlamuli Secondary School, uMnumzana Mbuso Nkomo, labazali abathathu abathi uMbonisi Khoza, uPeter Ndlovu, loThabani Sibanda, bafumane bengelacala lidale likaMantshi, uMnumzana Ndumo Masuku, eLupane. Igqwetha lemathonsi Law Chambers, uMnumzana Dumisani Moyo, nguye obemele izibotsha ezine ezazicala ngokwephula umthetho weCriminal Codification and Reform Act lapho betshele umphathisikolo weMlamuli Secondary School, uNkosikazi Milet Bonyongwe, ngoNhlangula bethi kasuke esikolo alandele isivumelwano esenziwa ngabazali lesikolo. Igqwetha uDube utshele umsakazo weStudio 7 ukuba udaba lusuke lwaguquka izolo lapho uMamangala uNkosikazi Bonyongwe ebike ukuba yena kazange ayemangala, njalo icala okuthiwa walimangala kalazi ngoba abazali kabazange bamhlukuluze, njalo babelandela isinqumo laye avumelana laso labadala besikolo.
uNkosikazi Bonyongwe walile phambi kwenkundla ukuthi uyo hamba wayenze iripoti ukuthi uyahlukumezwa ngabazali, njalo bebemhlukumezela ukuthi yena ukhuluma ulimi lesishona emhluleni wemaNdebeleni. Njalo wawala phambi kwenkundla ukuthi amapholisa akakhuluma naye. Watshela inkundla ukuthi amapholisa esefika kuye afika semtshele sebophe abantu ababili asathungatha abanye bangikhona ababili. Le statement isabhalwa ngamapholisa besithi le statement ekade kuthiwa sibhalwe nguye usalile, wathi amapholisa azange akhuluma laye aza kuye sibezomcelisa usayina.
UDube ubike ukuba abazali abafumanwanga belecala, njalo bahle bakhululwa icala laphela. UDube ungezelele ethi uMantshi ucunuke kakhulu ngesikhathi uvela ukuba uNkosikazi Bonyongwe kazange amangale, njalo wabizwa ngamapholisa esebanjwa ngamandla ukuba azosayina amaphepha enkulumo angayenzanga. Umfakazi uZibusiso Masuku laye uvumelane loNkosikazi Bonyongwe ethi abazali abazange babelolaka babelandela isinqumo se-SDC, amapholisa kunye lezisebenzi zikahulumende ezemfundo esenziwa nguNhlolanja 23 lonyaka. Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mxolisi Moyo ubike ukuba uMantshi uphathe kahle inkundla yakhe, njalo wavela ukuba amapholisa ahlukumeza abazali emakhaya ebabumbela amacala angekho.
Ngokunjalo njengebandla sithi sisaqhubekela phambili singena kuzabelo zonke ezilohlupho olufanayo lwemlamulo ukuze isabelo sethu sakumthwakazi sithole ukuthi amalungelo aso ayalwelwa ngeqiniso, njalo inkululeko yethu ize ngamafitshane.
Izakhamizi zeLupane ziveze ukukhathazeka ngendlela uSergeant Hotshi abahlukumeza ngayo, bathi bazamthathela inyathela. Ngimele iStudio 7, nginguNompumelelo Moyo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Good live talk lamhlanje kuhlelo lwe Women's Roundtable sixoxa ngodaba lokungakhethwa kwankosikazi Hillary Clinton ukuthi abe ngumongameli wele Melika obekuzamenza abe ngwesifazane wakuqala ukuba ngumongameli walelo lizwe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele sivela kumanye amazwe ngamafitshane. Ele Pakistan lithi ukubulawa kwenkokheli yenhlanganiso yeHakani Network kwele Afghanistan kutshengisa ukuba lelo lizwe lilisana lamalwa ecatsha. Izinothi zakwele China zetheswa umlando wokumisa ukuthuthuka komnotho walelo lizwe ngokuzinothisa zisusa imali elizweni zisiya ifihla kwamanye amazwe angaphetheya. Solo edlule ukhetho lokudinga umongameli welemelika omutsha oluchazwe ngabaningi ukuthi lube lamagama amabi aphoselane ngabakade bencintisa kulokufuthelana okukhulu. Sesifikile njalo isikhathi sokuthi osechiya isikhundla lesi umongameli Barack Obama aqalise ukunikeza intambo zombuso kobuyayo ukuzabusa umnumzana Donald Trump ngemva kokuba ababili laba bengela budlelwano obuhle. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe lonkosikazi Busi Murandu umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo wabantwana labesifazane kanye lonkosazana Samu Khumalo laye ongumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eZimbabwe. Bonke bobabili bathi njengabesifazane babuhlungu ukunqotshwa kwankosikazi Hillary Clinton kodwa njengokutsho kukaClinton kumele bakwamukele.
Njengomunye wabesifazane ngizwa ubuhlungu ngoba ilizwe le-USA is considered and considers itself ukuba yi-leader in democracy. But kukhanya engani kuyehlula ukuthi bakhokhele ekuvumeni ukuthi umama laye angaba le-capacity yokuba ngu-president njengobaba.
Nguphe lawo imzuzu yona le.
Though isebenze nzima kugadala la ngiyamcongratulate for what akwenzileyo, kodwa ke bese ngibona ukuthi inkinga iku intraparty level ukuthi abasekelananga kakhulu ukuthi uMrs Clinton angene kube lobudlwangudlwangu lokudonselana ngekuphathi yama Democrats esikubonayo kuyikunganivele kuyenzakala kuma parties amaningi ukuthi nxa kumele ukuthi kufakwe icandidate abantu baqalisa ukudabulelana bengasupport icandidate nsibona ukuthi ama Democrats bona bebe responsible for ukungawini kwakhe and sicabangela ukuthi kusiyaphambi bile kumele ukuthi bona bacabange ukuthi kwakho nanxa bezafaka umuntu ongumama bamsekele as a party not ukuthi badabulelane phakathi bamlengise bamlengiswe azacine engawinanga. So ngifica ukuthi khona abayenzanga kahle as a party yama Democrats ukuthi bamsekele umama uClinton.
Nanku umongameli Barack Obama useyamukele kodwa nguye akade ekhankasa kanzima ekhankasela unkosikazi Hillary Clinton kodwa ke sesifikele ke isikhathi sokuthi baxhawulane izandla lalo akade bephikisana laye kwezombusazwe eMelika. Libona ukuthi kuzahamba kanjani?
Bengilalele uPresident Obama ekhuluma, ngalalela futhi lo Mrs Clinton ekhuluma, hayi ngizenhlizeni yami ngisiba lokuphumula ukuthi iprocess yehandover take over ipower is not threatened. Nibuhlungu njengabanye. Endi mama uClinton ukhulumile wathi kuhlungu
kuzaba buhlungu esikhathi eside. But also kumele sikukhangele ukuthi how do we go forward as a nation. And uPresident Obama like send the same message eyokuthi hayi I see candidate kade siyikhangele but yikho oso ukukhona. So ngibona ngani i-handover takeover yepower is going to be smooth and ngibona ngani isifundo kithi sonke.
Makhumalo, ubona njani lapha ezombusazwe ezemelika ukuthi ama-Democrats ase minority nanku ama-Republicans asethethe amadali wonke awe parliament le-Senate njalo yibo abasebe lomongameli?
Ngibona ingxenye kungasebenza ngenxa yokuthi ungakhangela uObama uthe sembusweni lapha ama-Republican abe yibo akade besenza kube nzima ukuthi kuphase imithetho. So imithetho yonke kadivela kuma-Democrats bebeyinyathela phansi ngenxa yokuthi bebebadlala i-politics phakathi laphana. So sibona sengathi ingxenye sizabona njengemithetho ekhangele ezembhobho ingxenye ingaphasa this time around angikwazi, but mbona sengathi imithetho naliyana bona kade vele kube inyathela phansi ingxenye bazayiphasa this time around. Kodwa mphinde futhi ngikhangele ngangale ngithi mina ama-Republicans ivele bona bayenza lokho esikuthi ngama extreme approach to izinto ukuthi bona bakhangelele baseva laba bangani vele bangcono abalezimali laba badubekayo abaphansi babakhangelele phansi. Ngibona sengathi kusizaba lohlupho especially nxa bengareversa iObama health care liyana ngoba ibekade ingani isenza ukuthi abantu abadubekayo bebengani bayafinyelela labo as a health. So konapho ke ngani le problem ukuthi ama interests abo abasevayo ababe ngama interests abantu abaphansi yini kumbe ama interests lawo abantu anganivile abathuthekile abaphezulu imithetho ezaphasa laphana izabe serve ama interests kabani.
Nxa siqathanisa lase Africa i handover takeover power ubona njani?
Hayi mina ngifundile sivile ngabona ukuthi e Africa kwehlukene ngoba i Africa i process esenza ngaya ama elections kabe kulobuhlungu kulokukhala isikhathi kulinyalwa isikhathi kufiwa and konoko yeko kusuka kwasethe i-handover takeover yepower. But engifundileyo nge-America ukuthi uyakhalwa kulobuhlungu but ubuhlungu okabe kuliwa ngama-ideas ngenkulumo and kwenza ukuthi even ababa bengawinanga beluzile bavuma ukuthi hayi siluzile sibuhlungu we don't believe in your policies but siluzile. So khonoko kuyabuilda i-patriotism ngoba uyabubona la ukuthi hayi election yenze kuhle sibili.
Ye, elo ugcina lakho Makhumalo.
Futhi lami ngezele khonapho ngithi yabona thina e-Africa problem yethu ukuthi sisuka sithathe politics siyenze ibe ngiyongakithi ngeyami mina uSamu ayisoyelizwe. Nxa kade silalela uMama Clinton laphana bekhuluma ukuthi hayi akulandaba sengiluzile kodwa kumele siyakheni ilizwe sisiyaphambili. So uzakhangela ukuthi bona baqakathekisa ilizwe ukudlula bona abakufilayo as abantu nje as individuals. So thina njenge Africa kumele sikufunde konke ukuthi sifake ilizwe liphambili sifake abantu phambili before thina sikufunayo. Wenza ukuthi even danxa siluzile kodwa phambili aphana sibambana izandla sithi asinatheni itiye sokudlulile lokhuyana okokulwa loko ukuthi odliweyo ngubani because we have to focus on ukuyakha ilizwe. Ngingathi i-Africa yikho kumele ikufunde khona lokhu sisiyaphambili.
Leyo-ke bekuyingxoxo enziwe nguPraxedis Jeremiah loNkosikazi Busi Mrandu, umqondisi wenhlanganiso elela amalungelo abantwana labesifazane kanye loNkosazana Samu Khumalo laye ongumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane.
Izizalwane zeMelika zitshengisele ezitaladini ngolwesithathu ebusuku eNew York zikhonona ngokukhethwa kukamnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli ngolwesibili. Lokhu eziqhubekela phambili ngalokhu endaweni eziningi zelizwe. Abatshengiselayo eNew York basesigodlweni samakampani kaTrump aweTrump Tower eseManhattan. Abakhulumele Studio 7 bathe akucaci ukuthi uTrump uzabenzelani esengumongameli weMelika. Kulokhu tshengisela okufanayo emadolobheni anjengeChicago, eLos Angeles, ePhiladelphia, Boston, eOregon leMinnesota. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labasebenza lomnumzana Trump. Abatshengiselayo bathi uTrump onqobe unkosikazi Hillary Clinton ngolwesibili ukhanya engelabuntu obubalulekileyo. Unkosazana Messi omali okade etshengisela phandle kwesigodlo sika-Trump eNew York uthe akumelanga uTrump abe ngumongameli welizwe leMelika.
I believe that Trump is a completely unacceptable candidate for the president of the United States. I mean, it's possible to impeach the president. All that I care about doing right now is demonstrating that I support people of color, that I support queer people, and that I support women in this country, and that I'm going to do everything within my power personally to prevent violence against them. I'm insulted, and I'm afraid, and I'm very hurt.
Ngilapha ngoba umnumzana Trump akumelanga abe ngumongameli we-United States. Kuyenzakala ukuthi sizame ukuthi engangeni esikhundleni sikamongameli. Kumele silwele amalungelo abesifazana lamalungelo abantu abamnyama. Ngizazama ngawo wonke amandla ami ukuthi ngokulwele lokho.
Omunye njalo obetshengisela phandle kwesigodlo lesi ngunkosazana Theo Rogers othe akumele uTrump ahloniphe ilungelo labesifazana.
Even though Trump won, it's still important for us to say that we are not going to let women be considered second-class citizens. We're not going to let his hate speech against people of racial minorities, LGBTQ people, immigrants, everyone. I don't think that
Trump will bring anything positive. Kumele singavumi ukuthi ephule amalungelo abesifazane nabanye abachiyeneyo. Angiboni umnumzana Trump esethulela uZulu akufunayo. Kungeke kwenzakala lokho. Kuzamela sitshengisele ezitaladini kuze kulunge.
Kodwa-ke esinye isizalwane seMelika esicele ukuthi simbize ngesibongo sakhe esako-Howard okade esezitaladini eseNew York duzane le-Trump Tower uthe abatshengisalayo laba bachitha isikhathi sabo. Uphinde wathi uTrump ulakho ukuthi uzawethulela uZulu imisebenzi lokunye okufanayo. Akwaziwa ukuthi kuzaphetha ngani ukutshengisela lokhu endaweni eziningi kwele Melika lapho iningi labantu akade likhangelele ukuthi uClinton uzanqoba kukhetho lolu. UTrump okwamanje uselungiselela ukungena esigodlweni sikamongameli weMelika eseWhite House loba ekhangelelwe ukuthi uzafungiswa okusemthethweni ngozibandlela. UTrump ukhangelelwe ukuthi uzahlangana lomongameli Barack Obama lamuhla eWashington DC lequla lakhe eselilungisela ukuthi angene eWhite House. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs Dube. Kunjalo nje ukunqoba kukamnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans kulethe ukufuthelana ngoba abanye bathi umthetho owenza ukuthi anqobe o-Electoral College uqilibezela unkosikazi Hillary Clinton owama-Democrats yena owathola amavoti amaningi kulo Trump kodwa wanqotshwa. Ukuze sizwe ukuthi kuhamba njani ngalokhu uMike wobe owe Studio 7 uxoxela abanye abakade betshengisela phambi kweTrump International Hotel eWashington DC unkosikazi Michelle Leber lo nkosikazi Julius Klinter.
I think that he will jeopardize our entire country financially, security wise, personally, individually.
Ngombono wami uTrump uzozidlalisela izimali zethu athi phezu kwalokho uzofaka leli lizwe lethu engozini enkulu ngobandlululo lwakhe. Ngiyaxolisa kodwa ukukhethwa kwakhe kuyephula inhliziyo yami. Leli lizwe esiphila kilo lamhlanje angisalazi. Lokhu kulihlazo njalo kuzosibisela emuva kakhulu. Njalo ngombono wami abantu abamsekelayo abalalo ulwazi olupheleleyo lokuthi kasoze afa abanakekela impilo zabo lapho esephiwa intambo zombuso kahulumende.
I've been very concerned with Mr. Trump's encouragement.
Uma ngicabanga ngomnumzana Trump esengumongameli waleli lizwe, ngizizwa ngikhathazekile kakhulu ngoba lo muntu umele konke engakusekeliyo njalo engakuthakazeleliyo kulobandlululo olukhulu. Mina nginje ngilabantwana abangamantombazane abangamalatini lokhu kuyangicunula uma sekukhuluma ikakhulu ngabantu bokuza.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. kwezemidlalo lamhlanje sekusungulwe umncintiswano womdlalo wenguqu omutsha ozabizwa ngegama likamuyi owayengumsekeli kamongameli welizwe uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo. Lo mdlalo uzadlalwa ngamaqembu akusigaba seSouthern Region Soccer League. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalolu daba ngokugcweleyo.
Amaqembu azaphutha imidlalo yawehlezi kwindawo eziyithoba munembili eziphezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seSouthern Region Soccer League yiwo azancintisa kumqhudelwano weJoshua Mqhabuko Nkomo wona oqoqwe inhlanganiso yeTrukumb Mining Enterprises. Ekhuluma emkhosini wokusungulwa kwale midlalo okusemthethweni, indodana kaJoshua Mqhabuko Nkomo uSibangilizwe uthe umuyi wayekhuthaza ukuba umdlalo wenguqu wenze abantu bebambane hatshi ukubahlukanisa ngombala langemhlobo.
Ibhora umdala uthe iphuma ibhola mzingwa wasebona ama-team amabili, Highlanders and Mashonaland United. Westil wasebona amabizo awuthi Chila Moya and Chiwororo. And umdala came out and said, this nonsense must stop. Wama ngekoloko waphela ngelokho ngenxa yokuthi umdala always wanted to see abantu united.
Amaqembu ahlezi endaweni eziyisithupha phezu kwengalane kusele umdlalo owodwa ukuba imidlalo ifike komlindi uyagcina kusigaba seSouthern Region Soccer League ngagoqela eleBulawayo Chiefs, eleBantu Rovers, eleMagagasi, iZPC Wange, eleZRP Bulawayo kanye leTalent Vision. Wonke lawa maqembu aselalo ilungelo lokuphatheka kumncintiswano weJoshua Mqhabuko Nkomo Top 8, ikanti amanye amabili azakwaziwa ngemva kwemidlalo yangempela viki. Ubaba uSibangilizwe Nkomo ukhuthaze inkokheli zomdlalo wenguqu ukuba zuliswane lobudlwangudlwangu lumncintiswano odlalo okungela ukuxokozela.
Cela abantwana bakababa abantwana bemhlaba sithe abantwana bakababa lonke phela nyangokoloko abantwana bakababa sibabuni cela ngimele apha ngimele yena lamhla ukuthi xa sisenze i-sports baba kumele ndazi badala asekhalejela abantwana ukuthi bebambane beyingile kungwanisa kisibone umdlalo.
Inhlanganiso yeTrukumb ifake inkulungwane ezilithumi kumncintiswano weJoshua Mqhabuko Nkomo Top 8, njalo iqembu elizanqoba lizathola inkulungwane ezimbili lamakhulu amane. Iqembu elizadliwa kufinal lizathola inkulungwane eyodwa elamakhulu amahlanu, kuthi amaqembu azaphelela kusemifinal azaphiwa amakhulu ayisikhombisa, ikanti lawo azaphelelwa ngumphako kusigaba sequarterfinal azathola amakhulu amathathu. Umdlali ozalithayela emambuleni kaningi kulabanye uzaphiwa umvuzo wamadola angamachumi amahlanu, ikanti lo nozinti ozaqhuba kuhle uzathola laye amadola angamachumi amahlanu. Imali yokubhadala unompembe, amapholisa, eyokubhadalela inkundla kanye lendleko zokuhambisa izavela kuzo inkulungwane ezilithumi ezifakwe inhlanganiso yeTrukumb Mining Enterprises. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Bale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC lisibamba kumakhakhasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Okwakathesi sesilethulela ke yezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inkulungwane zezizalwane zeleMelika ziyangena ezidaladeni zitshengisela zisola ukukhethwa kukamnumzana Donald Trump ukuba ngumongameli. Idale leSouth Africa livotile ukuba kuxotshwe umongameli Jacob Zuma esikhundleni kodwa kwehlula. Abazali abatshengisela besola umphathisikolo wesikolo seMlamuli Secondary School eLupane ukuthi kazi ukukhuluma ulimi lwabantu babo njalo kasuke esikolo lesi batholakale bengelacala. Lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Loba i-text message kumbe i-WhatsApp ku 1202-465-0318. Igama nguChris Gande Lilale. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.